manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 30 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoye zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo. Vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo.
Bato rezano PF royambira nengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi.
Kutaura kuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa400 Zimbabwean dollar against $1.
Nyanzi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana nenyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzezano PF kumasero. Tichakupai hurukuro yataita nemuimbi wemusambo wesungura tinomuonga dhuwe nechikwata chehard workers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Batore ZANU PF rayambira nengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi. Izvi zvaziviswa nemurongi wemisangano mubato iri vaMike Dima. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vadima vataura mashoko aya pavaita musangano nevatori venhau nhasi muHarare. Vadima vati gadziro dzavo dzekuti vaite sarudzo dzenhengo dzeCentral Committee dziri kufamba zvakanaka uye matunhu akasiyana siyana akatopa mahofisi avo mazita evese vari kuda kukwikwidza. Nhengo dzeCentral Committee dzinosarudzwa bato risati vaenda kumusangano weCongress uyo unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Asi vadima vayambira nhengo dzebato ravo kuti vanoshandisa mari kuti vavhoterwe vacharangwa.
Kuyambirawo kuti pane vaya vachakwikwidza vanatsoona kuti hatidi nyaya yekutenga mavhotsi. Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo. Vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo dziri kutevera. Tinofungidzira kuti sarudzo dzedu dzichafamba zvakanaka.
Vadima vati
uko nekoko kune vanhu vari kusenzesa mari asi pane mareports atawana so far tiri kunzwa nyaya dzokutenga mavhotsi dzichinyanya kumaprovinces ari kumataundi asi zvichinyanyawo muno muguta redu yeHarare ndo matawana mareports akati wandei. Asi hazviri kuti mareports awana ndezvechokwadi, tinodawo kuti timboongorora kuti ichokwadi here kuti nedzimwe nguva zvinei zvisirizvo ndinogona kungopawo ripoti yekuti chamunorwa uri kutenga mavhotsi dzimwe nguva pasina zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatafa taona mahoso vati danho riri kuda kutorwa nezanu PF rekubvisa kushandiswa kwemari munguva dzekufota harisi nyore.
Zvinofanira kubatsira asi ndiri kuti ndini hazvisi nyore sebata pakutaura zviri nyore pakuzoita zvinosiyana macho. Zvinosiyana nekutika vanhu vanoshaya vanhu vane nzara. Munogona kuti munhu afarirwa asi afarirwa nekutenga kwacho ikoko kusikadiwi futi.
Nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzi vati
politics ka munhu anofarigwa na vanhu. Saka haugoni kufarigwa na vanhu nokutenga mavhoti. Zvine zvikadaro semavonero atinoita ZANU-PF vanoti ibato remass movement. Saka zvoreva kuti mass ndokuti vanhu. Saka zvoreva kuti vanhu ivavo ndo vanoziva zvavanoda pamusangano wavo. Saka zvinotaura vapima kana zvikaitika izvozvo ndo zvinocherechedza kuti zveshuwa ZANU-PF ibato ravanhu.
Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSidix Muradzikwa vati
anotendeteka zvikuru nekuti bato iri kazhinji kacho kana richiita nyaya dzaro dzemumba ndinoona sevanoita nemazvo munguva zhinji. Asiwo mukuzoita zvingadiwa munyika mupolitiki dzenyika dzatoti national politics ndopa vasingaiti zvinhu zvakatendeseka.
VaMuradzikwa vati kutenga mavhoti chinhu chakaipa. Bato reZANU-PF padande mutande raro rinoti rinosarudza nhengo dzeCentral Committee 230 kubva kumatunhu gumi ari munyika kusanganisira nhengo dzinomirira mapoka emadzimai nevechidiki. Vabima vati havasati vava nezuva rekuita sarudzo idzi uye vachasarudzwa vanova nhengo dzeCentral Committee kwemakore mashanu. ZANU-PF iri kuenda kuCongress yayo uko ichabuda nechisungo chekuti ndiana achamirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana panyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunja vanoti matanho avari kutora ayo anosanganisira kuedza kumisa uori muhurumende ari kushanda zvikuru. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanowirirana nemaonero aya.
Izvozvi mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti parro market or black market tingangoti izvozvo it's almost dead. Hatingati yapa zvedu because chinhu chakatiraramisa vakawanda uye chinhu chachajairira vakawanda. But tikataka rate yeparro market ndirepa offshore rate chinenge zvatongova kuti gejegeje zvakangosiyanawo hazvo nemari dziya dzekuti hadzisi mari dzingavhundisa munhu ari kuita zvebhizinesi. Saka apa tinotaura matanho akatorwa nehurumende.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Tinotangira kwakatanga kuuya gold coin. After gold coin pakazotiwa kuti mamwe matanho akaitwa ereview of macontract esainge akapiwa masupplies egovernment yaed value for money reassessment. Nekuti vanhu vaitarisira kuti munhu kana akasupply chinhu kugovernment yezimbabwe aishandisa rate ripi. Rate racho was it realistic, was it linked to the official rate or the parallel rate. Saka zvakazowanisa zvakawanda kuti vakawanda vanga vakapa macontract kuhurumende vanga vakaisa macontract aya vachishandisa black market rate. Ine macontract acho akawanda acho akazotanzurwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Ndipo makazoona pachibuda yekuparliament yaiyekombita yaizonzi yanga yaiaillas. Saka vanhu vanga vane zvimacalculations zvavanga vaita zvekutarisira kuti nekudonha kunoita mari by December chaicho inenge yasvika kupi. Hazvina kuzofamba nekudaro nekuti ministry of finance nereserve bank ine matanho ayakazotora. Firstly irikunyatsotarisisa kuti vari kumbodhiya nezveparro market wacho ndivanani neblack market iri kumbofamba sei. Zvikazoonekwa kuti aiwa chinhu chese chiri kuitwa nehurumende chinofanira kunge chichiitwa nemabond notes kana RTGs.
Sei izvozvo zvakabatsira vaMuponda?
Zvakazopa demand kumaRTGs nekuti vanhu vakativa aiwa mari yandinayo inotoshanda inototenga. Izvi zvakapa kudzikama nekugadzikana kwemusika yemari.
Nyanzvi munyaya dzemabhanga vaGilbert Muponda vachitaura vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGift Mugano vaudza Blessing zvakare kuti dhora remuZimbabwe harisati radzikama.
Kutaura kuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa$400 against $1. Saka tingati here kana Zimbabwean dollar rate yehurumende ichidonha kubva pa 1:400 kuya pa 1:600 and $21 toti in about a month yadonha simba ne 50%. Saka tinoda kutesa rate hurumende. Hatikwanisi kuti tiri Zimbabwe ndira iri kusimba nekuti rate hurumende iri kudonha. Saka apa vari kupedza nguva vachitsanangura kuti nekuti rate yeblack market haina kunge ichitiza stereki. Saka zvinobvira yasimba.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingati here tichiplana economy, tichiplana nezvinhu zvemakuhwa zvekunze kublack market kuti nyika yakuzofamba zvakanaka nekuti zveblack market zvaakudzikana. Asi zvemumba chaimo chaimo official rate iri kudonha izvapa 6.1. Saka chekutanga hatiti chokwadi kuti Zimbabwe dollar iri kusimba nekuti tichitaura nyaya dzecurrency tinoshandisa official exchange rate inova iri kupera simba zuva nezuva.
Kumuka kopa vari kuti mukaha wanga uripo pa mutengo uri kutengeswa dora ku RBZ nepamukoto unenge uri kuita uchivharika.
Dora pari zvino nhasi chai rate yeblack market i 820 Zimbabwe dollars against $1. Pe hurumende iri 621. Chakati pana about $200. I gap iro rimwe anzenaro mari. Yes, chakachitika pamwedzi wapfuura ndekuti hurumende yange yakamira kubhadhara maservice providers anova anoita basa kuhurumende vanovaka vanosupply magood and services.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Mune imwewo nyaya yezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubuda pachena kweZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine kunogona kuzoizvimbira panyaya yechikumbiro chayo chekuti ibviswe pazvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumadekero dzinosanganisa America. Tinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Andiwoni shi batsira Zimbabwe mberi kunoenda kupanyaya dzeupfumi tichiona kuti iyo Russia pachayo upfumi hwayo huri kudzakira chaizvo. Vanhu vomuRussia vari kutiza munyika mavo imomo namasanctions ari kuwedzera mabhizinesi mamwe achivhara kuti Zimbabwe iti kwati kwati neRussia. Zvichainetsa mberi kunoenda uku ameno zvavari kuwana kubva kuRussia zvavanotivo vaizviwana kubvira nguva yehondo. Asi vanenge vari kufishidzirwa zvekare neRussia pamwe kuti kana mukatadza kutisapota tinokona kupai zvakati. Tichaafecta Zimbabwe chaizvo nokuti rubatsiro rwayanga ichiwana Zimbabwe kuAmerica nokubuda kwayazoita pachena kuti iri kusapota Russia kuchaita kushoma zvekare kuchizoita kuti upfumi hweZimbabwe huafektiwe nekutora kwayaita divi reRussia iroro. Dai yanga iri nyika yakangwara vaideri vangogara vari pakati sezvo zvirizvo zvinoita nyika dzomuAfrica. Asi Zimbabwe yafunga kusiyana negwara reAfrican Union rokunge iri pakati pamakakatwana avanokonana.
Asika tinoona kuti Zimbabwe yanga iri hama yeRussia kubva panguva yehondo. Hamuoni here kuti izvi pamwe ndozvazoita kuti vabva vamira semusambamwenda vakatsamirana neRussia?
Zvingava izvozvo, asi Zimbabwe haifaniri kusungwa mbira dzakondo nobukama hwakare. Nguva yehondo yakatopera. Kana vaiwirirana nguva yehondo hazvirevi kuti vanhu vacharamba vachingowirirana upenyu hwose nokuti vakawirirana kubva vachikura. Vanhu vanoparadzana zvichienderana nokukura kwavo. Saka Zimbabwe ngaikure kubva kusungwa mbira dzakondo kwokubetserwa nguva yehondo. Nguva yehondo yakatopera. Ramangwana idzva Zimbabwe ngaitsvage shamwari kwadzo kwete shamwari dzakaita sana Russia dzinondoputa imwe nyika nenyaya dzokungoti taibatsirwa nguva yehondo. Zvehondo zvakatopera. Taapa neimwe nguva tsva yokutsvaga shamwari.
Tinoona zvakare kuti Russia yakabatsira Zimbabwe panguva yeCovid nekuvapa nhomba dzeCovid-19. izvazvi reve here kuti aiwa vari kuteregai timire navo panguva ino?
Handi Russia chete yakapa Zimbabwe rubetsero ungava kwemavhaksini ecovid, asi nyika dzakaita sana America dzakaisawo zvadzakaisa zvingava zvanga zvisiri mavhaksini. Ichada mari vhaksini iyoyo kuti iende kwainofanira kuenda kunobaya vanhu. Saka kuti Zimbabwe imboti takapiwa vhaksini chete neRussia, Russia handiyo chete yakabatsira Zimbabwe. Zvekare kuti ufumi hwenyika hubudirire hahungodi vhaksini chete. Kusupport dzenyika yeZimbabwe dzinobva kwakasiyana-siyana. Saka hazvifaniri izvo kuti ingomira neRussia kuti takapuwa zvakasokuita sokuti Russia ndiyo yakapa Zimbabwe zvese. Kunotova kukanganisa ikoko. Zimbabwe ngaikwanise kuva negwara rayo rokuti isu hatisapoti Russia. Isu rokusange tichitsvagirwa shamwari kana kutsvagirwa vavengi nedzimwe nyika.
Muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare naMavlas Mhlanga Nyauye weStudio 7. Dutu mupengo reHurricane Ian iro rakapinda mudunhu reFlorida nemusi wechitatu rikavhiringa zvivakwa. Magetsi nezvimwe rinonzi rananga kuchamembe kweCharleston mudunhu reSouth Carolina. Sangano rinoona nezvematutu mupengo muAmerica reNational Hurricane Center rinoti Hurricane Ian iri kumhanya mamaira makumi masere nemashanu paawa kana kuti 85 miles per hour. Mumatunhu aya munogarawo zvizvarwa zveZimbabwe. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida. Vari vakafanobata chigaro chasachigaro webato Citizens Coalition for Change, CCC muFlorida, vari unyararo mazana.
Tingati pari zvino hatina zvakawanda but vazhinji vatataura navo vanenge bari right. The only challenge kuti vanenge vasina magetsi but tisati tawana any bodo kuZimbabwe kuzakuwara kana kuti is homeless at this point in time.
Tichiteverawo zviri kutaurwa munhau nezvimwe zvatiri kunzwa, muri kuona zvichizopera zvakanaka here?
Tingati pari zvino mvura yacho yambomira kunaya, hakusina mhepo and taona vehurumende vachishanda zvakanaka kubatsira. Tinoona kuti zviri chikufamba zvakanaka kubatsira vapinda mudambudziko racho.
Taonawo kuti kwakaparadzwa mabhiriji nenzira nedzimba dzakawanda wanda. Zviri kusiya vemabhizimisi nevagariwo zvavo vakamira papi?
Dambudziko raitika kumugwagwa kuti kufamba kwacho kwakunetsa pari zvino nokuti unenge usingazivi pakashata nepakanaka. Migwagwa mizhinji isine mvura, inflooded. Saka kuenda kumabasa it's a challenge. Mabhizinesi mazhinji akavharwa, magas station mazhinji akavharwa pari zvino. Dzimwe nzvimbo zhinji hadzina magetsi. Saka pane challenge yokufamba, so zvinoafekta vemabhizinesi, zvinoafektawo isinoenda kumabasa at the same time.
Mashoko amungapewo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda kuti vazvichengetedzewo panguva iyi ndeapi?
Tingachingokurudzirana kuti check on your neighbor kana wazivawo muZimbabwe inzwa kuti ari sei. Kana pane zvaangabatsirikana nazvo tozama kubatsirana so that tobuda mudambudziko iri.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida uye vari vakafanobata chigaro sasachigaro webato reCitizens Coalition for Change muFlorida vari unyararo mazana vachitaura vari parunare kwakare kuFlorida. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvitano reUkraine reRussia rekuramba ichinorwisa kutora mamwe matunhu eUkraine, vachiti hurumende yavo haizopi yakatsigirana nekutorwa kwematunhu eUkraine nechisimba kuri kuitwa neRussia. Hurumende yeKenya inoti iri kuita tsvakurudzo dzizere pamusoro pechirwere chiri kufungidzirwa kuti iEbola pedyo nekumuganhu weKenya neUganda. kumukano uyu kunonzi denda re Ebola riri kufungidzirwa zvakanyanya muvarwere vanosvika makumi matatu nevashanu uye vasere vanofungidzirwa kuti vakafa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotreza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoreswa kuva nhengo dzezano PF kumasero. Nunurai Jena anotipanyaya iyi.
Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chirende, Mudzimu, Doro, Kazangarare nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anomanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanu PF remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuteshidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanu PF.
Munhu wese asiri TPC haasi kuwana chipfumbudzi, uyezve tichatora vanhu siku yeTPC vese zvanzi hatisi kunyora vanhu TPC. Mweso TPC wese haasi kuwana vanhu vari kushaya vanhu vane fiye, uyezve nechikwata chekufamba chitaura totora vanhu siku vanhu vane fiye. Vanhu vane fiye.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Especially zvavana kuti vanhu tisi tenga tiri mapillars TPC tinodo protection nekuti kana tawana maintimidations yakati zotora siwa tinowanawo patinoenda patinonga tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedza. Kana kufamba kwakutochiza zvakangoenda kumashops autongobva kumashops pamwe neimwe nzira pamwe autobva utsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakutochiza.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo.
Ya kune gurupu rakatrenwa kugweru rinonzi fazi rina chairman wari nanonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anesa munhu tingangoti paward panenge pane munhu akamirira fazi. Saka munhu iyeye anenge achinyora kuti veTCC ndivapi maopposition ndihapi vanenge vachichichidzira vanhu ivavo ndovari kutofamba vachitoti tirikuuraya ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudzi.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbovesvasva yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumbavhundutsirwa, hapana anogona kugwana ende izvo hatiunganidzi vanhu voone information. Ndandorova maoko ndorova nyange ukasvika pandei ndiri zvevo pano pandigirepana ukangouya ndaumboendigesaizi asi handinobva ngari bhozi handisandamboita ripoti kumapurisa ekumhangaraundarohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeu nefotereza vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato reTCC ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumbudza kubva kuhurumende zanu PF nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
Zanu PF president vamunangagwa ED executives vakasarudzwa nezanu PF havana kuvhotegwa neCCC patitika. Saka kazvinhu zvinoitwa nemukuru yeuye ari kuita zvinhu zvezanu PF haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuye is bad by the structures of the party and the constitution of the party. Avo kana vachida ngavatengerane petrazi mvura to iri kungonaye ngavatengera kadziri pfumbudza dziri kupfumbudzira machizha ngavateme pfumbudza vaite pasi varime.
Asi mutauri webato rezanu PF mudunhu remashonaland west vaNigel Murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanu PF. Studio 7 nakukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAncius Jongwe Masuka sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yekupedza nzara munyika. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tine urukuro ya Titan ya muimbi wa msambo we sungura. Tinomuonga dure uyanoemba nechikwata che hard workers. Tinoani dambarefu idzari nonzi pachikomo. Kati nzwe inoro ndo ya ruendoro wake mwenyeje magitare.
Zwei mukoma Evans ndinongotenda rudo mana wenyu ndamupa zitarango andina chandinacho chingainzana kutenda rudo rwakadai ramunondipa vabati ve studio 7 kundipawo mukana wokunge ndichitaurawo nevatsigiri vangu vatsigiri vehard workers nevatereri mudzimba mumatunhu nenyika dzavangadai vari nokusiyana siyana kwadzo
mukoma tinotiudze mbijana nezvedamba refu idzvara makabura idzi
damba refu rangu idzva randakaita gore rino 2022 rinoitwa pachikomo ndakaritsi pachikomo seshuviro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa ndakanyura sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gamba ravo remimanzi
kubva pamakatanga zvemimanzi mazuva awanda rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi
ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvara zvekwedu kumba kuzimbabwe ndakagamuchirwa nezvizvara zvezimbabwe zvakanyanya ndichitanga ndaingofunga kuti handiringoita zvangu just telling a story ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura patiochizoona kuti vanhu vakawanda vane story story yangu vanotoigamuchira vakatoigamuchira like zimbabwe yakagamuchira maitsiro andiri kuita mubasa rangu remimanzi zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika isiri nyika yechiberekero ndiri kuita basa rangu ndiri kubasa rangu remimanzi ndiri ku South Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimanzi vandionewo ndiyo dambudziko ndingangoti guru randinaro asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kuflya ndichienda bhek kuzimbabwe ndichiita mashows ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri vehard workers vatsigiri vemimanzi
vanoda kubhuka mashoo vanoda kutenga manzi yenyu vanokuwana ikupi
vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni the more than welcome kunditumira WhatsApp panhamba dzangu dzinoti +27747046705 vanoda kutengawo music shop music yedu yakuwanikwa mamusic shop nokusiyana-siyana kwawo munyika kuzimbabwe also nekuno kusouth africa kana kuti kuenda kuyoutube ndinowanika vanongoti tinomuonga dhuve music yangu vanokwanisa kuiona music yangu kudownloada music yangu from YouTube kufacebook as well tiriko Instagram as well
ko kari kupisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi
kambo kandingada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu kambo akandaka akanyora mushure mekushaya kwa mai vangu isongo yakauya ndichina mata munamato wangu kuna mwari wanga uri weshuviro yamai vangu kuti kana vasvika kudenga mwari vavatambire
mitodzi yangu inomuona ndikarangarira kuti mai vangu vasvika paboma ndichitambura ndakonewa vanonura kurere kuda kwenhamo baba ndakatarira
uyo ange ari muimbi wemusambo wesungura tinomuonga dhuve anoimba nechikwata chehard workers ari parunare kuCape Town kuSouth Africa muchirongwa chelive talk nasi tiri kutarisa ukama hweZimbabwe neRussia zvichitevera kubuda pachena kwehurumende yeZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemuparo ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2022 ngoGiftuve. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukuma nje abanye bangkola bakhethe bahambile basedinga kakhethe bakhona le ehlelweni lelo le teachers for ETV.
Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ETV sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende kubikwa esithi udubo lokuchitha kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isithithi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuleviki siyeqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesitatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Izakhamizi elubane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ETV sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi sekwarayi elubane uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi, esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo elezanu-PF. Kule unyoni entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ETV, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali zenkunzi bayakhonona kakhulu kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani kolapho bolabo okuthiwa Teachers for ETV?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumyakozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akuphela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubhani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona bakhethe bahambile basedinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-Teachers for ETV. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadala ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapha ezifundweni kumbe bamelele oticha baze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana akeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kunzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona isikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.
Unumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selubhane sixoxelaye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla lezanu-PF eMathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchithwa kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isithithi se-Wange Thermal Power Station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesechithwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesithithi se-Kariba le-Wange okubangele ukuthi abantu bathwale nzima bakatwala makapavu zayo bedinga ezinye indlela zokuthola okusebenza endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelane Dube uchazisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungqoko ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu yiziqliwe ezingabe zihlezi khonapho eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe lakho sokusiba lohlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe kodwa sokudingeka ukuthi acine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise okugoqela amakhandlela lawa amalayithi amasola khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasa imililo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngamarandi suzafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KG si-US dollars i-US dollars asiyomali encane ufika ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs ya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga nxa suthamuzwa ngo-2-ke laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhlupho ezibangelwa ukuhamba kwagetsi kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazokumnyama sokusesabeka kulezi insuku izigebenga zibhahlile koBulawayo yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambela abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandakele emiduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yiba sebeqalisa ukuqoqodela abantu ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-8 seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4-5 uze sebehlaba umkhosi sokungena amasela konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi insuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-criterion lapha aponjwa khona kubomagwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho nokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina engasela manzi. So, uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani.
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sivele sijayele ukuxhumana labo enkundleni ezijeneyo kungaba ngama-email kungaba ngabo-Twitter labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libatshiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangama-21. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi kuzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. unuzala runyalaro mazana. Kota wuka Zimbabwe uhlala eFlorida uti kwenakele kakhulu emzini wakhe kezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. Yeah, the roads flooded and you can't go out. Ungabona ukuthi siye emsebenzini. So sesiloku sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kwini okubonile khona?
Ngile sendini because the authorities had advised us against going out from the local sendini, but it's been wind and raining and it's last as long as siwa. So yeah, it's like that.
Khathesi ke liyenzani?
Khathesi sosiloku sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka but uthi imigcwabo eminingi iloku i-flooded so siloku sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani ke ukudla akusazokuhluphe khonapho njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekanela khonokho yini obhekane lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are going to be okay soon.
Singathi ukuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi it's not safe.
So singathi ke imisebenzi ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zathatha ngaphe ukubhadala ama-rent lento ezinjalo njalo lezindlu azidilikanga yini?
Yeah, sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case of the mutu nkume, I want to have a name. We are in Zimbabwe. And in King Abala, I would have a electricity, a power. But in Zimbabwe, it's safe. And Catholic report, I would have a esibhedlela kunge olimele asika kuthola ngalokho.
Indawo lapho khona kolambo mazana kuthi ungapi?
Lapha ngise Orlando, eCentral Florida.
Umnumzana Runyanyaro Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kolambo kwelemelika. Sixoxela ese Orlando. Elokutwana namhla linanze usuku lukaZibuse. Selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uZibuse. Inhlelo izindaba yesitudio 7 umkhondo Sidube usethulela lolo daba usebuhaveron kweleBotswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likaZibuse, umongameli Mkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthi ajabula wamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokhe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele nesikhathi ilizwe leli lithola uZibuse kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali kukanti ngesikhathi lithola uZibuse ngomnyaka ka-1980 kwakulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHebron uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukaZibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uZibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya kulo mehluko kakhulu engikubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uZibuse walapha unguZibuse wabanye abantu nxa sikhangela siqathanisa lekhaya njengobana sikhala ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo. UZibuse walapha nguZibuse womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuze ekhaya lapho esabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli kwe kuliganga kungela mgwaqo kungelani kanti singa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bazi busa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo
iBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnothomo unkosikazi aBinyoni osebenza eHabron uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhulelekile
ya sikuindependence yeBotswana iBotswana lilizwe elihle sibili lilizwe elijulukubisi izinto zakhona zonke zinhle imigwaqo mihle konke zitola usweli lutho olufunayo yaluthola yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo hayi khona eyakithi leZimbabwe okungela okungela mgwaqo okungela kudla okungelani abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa sikuindependence ababo ke bakhangela abanye amanye amazwe ukuthi independence injani bake babheke kwele Botswana
usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezitheneyo kodwa umcimbi omkhulu kade osenkundleni e-National Stadium esigodlweni eHabron lapho uzulu akade ethe kwaqa ukuzobona imbukiso lokusithokozisa okutheneyo umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa okumangalisayo umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana
okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeli weMelika obona ngezokuthengiselana unike elemelika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho elemelika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcinisihlalo kulo umhlangano ndawonye lomphathi intambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorosak uthe iASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele elemelika lathengisela iASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamathumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano lemelika le-ASEAN umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni welemelika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisana ngezemfundo kanye lamasiko leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni welemelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle ezomkhathi enhlelweni zentengiselwano lokunye ekuqaleni komnyaka elemelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandelwe ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo le-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US-ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba imincintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwentengiselwano lwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke kutsho u-US Trade Representative uTai kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano amalunga e-ASEAN lawelemelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke lebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnerships olo
wasungulwa ngumongameli Biden. Kusenjalo baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo se-Indo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula njengokutsho kukamongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osegqeqetsha umdlalo lo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngakalisi boxing nile, I think delivery. Kala labafana sikomidlala, nase join arm. Manje uthenjoyini army abangani bami batshele omkhulu weLuwelan Barrick futhi kuyokushomi osegrade kuthiwa nguGreen bathi libise la bamtshata bahambisa eLuwelan Barrick naqalisa khona kwana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lam and babebisa ama-rugby player ama-giant amakhiwo batrying one not even a minute. About 10 of them, one after the other. That's why.
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take me professional. Ringo Starr. Yeah. All kid power in them, I used to train with them. So Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fight, Michael Papala, kid power, I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayengqungquthela isigaba se-heavyweight elizweni.
Tamu ya hansi, utamu wabuya kuna matiti, kuti kinsele. Manje wabuya, wate buya, kati wabuya kuti cha ispani malamu. Manje wate kati mfundi sumpani kose, you know. Namfundi sumpani kose.
Intatili zindawa yemi lalu, elo tumo, ulav motube, uti ushe, ubona abake.
Yes, ya bo akulige mfowe tu konapo ke Joseph Njanji. Sikusipole nge was a Friday, uti silanda mtanje.
Iti waza, waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to four. Waza, waza Friday, my sweetie.
Kutshelo waza Friday kuli viki siqembu lamajaha wodwa ecula umdumo wesiqhathamiya hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star. Bacula bekoBulawayo. Asizweni kunengi okuvela kumsakazi weStudio 7 ezachisa sibanda.
Sase chama mugute, asule mule bulume, afure la masuru. Sase chama mugute, asule mule bulume, afure la masuru.
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 Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo eqathamiya kumbaqumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Spanda umele leli qembu yekela sizwe imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Imele iqembu le-Indosa kusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesisithi indosa kusa the Morning Star. Indosa kusa the Morning Star ilamalunga ayi-7 sesilamadlalade akwana 12 esesuka rekodini.
Na imhlolo yamabantu bahlisa njani kwenzenjani na amaphoyisa sekuwa mkomsteshenini
Zihlala phezboshelwe khona awusuka majoja Nabe politiki nabo basala umdlalo omubi Kanti sicaba nesodwa nje
Maye maye babo
Maye maye babo Iqiniso liyababa Amanga amnandi epoliseni
Basuka bathinja igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa the Morning Star kwakutheni ndawini
Ukusiyenza sitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sasesikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi eyi-1 yikho sabuya negama elithi indosa kusa the morning star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wemvube isicathamiya yi-black mambaso
Elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibela amadlalati alitshumi lambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October i-album lelo lilesihloko esithi isililo sentandane siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu uJoseph Shabalala ubaba osowadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
Ronka bantu magaitera Baile satube gile Supe gile Katasile Westila nzima Yonde mine yame nikila uyo Mapendu ginse gisa
Ikabu dendo zaza litili tela uzulu Alisegele wakutenga umtulu walo Baya tola gala kukutulela lawe mlele eli
Aba sifuna ya ukusi haya siya entertainer Kuma events wonke onga atabanga Aba sifuna ya uangena ku social media platforms Wonke upale indo sagu sa the morning star Uyostola Then aba funu kusibamba emafoni ni
0773863860.
Awu bantu kwazi kwaba mnandi lapha emhlakazweni wesipido 7 Oliver Lisanga injabulo umthembo sithemba ugive students ithi libe lempela viki lijukela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.